Mwezino wakumikuru Kasirose ne Zimbabwe Varikurangarira chirwere chegomarara rezamu Icho chinonzi chirikunetsa pasirose nemunyika Studio 7 nepenyuro yevanhu ichange ichikupai dzidziso yechirwere chegomarara rezamu kubvira muvhuro wevhiki rino kusvika kupera kwevhiki Studio 7 ichange iri kukupai dzidziso yechirwere chegomarara rezamu teererai Studio 7 kubva muvhuro kusvika pakupera kwevhiki apo tichange tiri kukupai dzidziso uyezve tichitaura nevamwewo vakambobatwa negomarara rezamu tichiitazve hurukuro nenyanzvi munyaya iyoyi yegomarara rezamu rinonzi riri kubata madzimai kunyanya asi nevarume zvakare musakanganwa kuteerera Studio 7 kubvira muvhuro kusvika kupera kwevhiki apo tichakupai dzidziso yechirwere chegomarara rezamu